Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 6 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muri dzakawanda dzinodzingwa mudzimba dzekanzuru yeHarare kuGlenora B, zvichitevera kukundikana kwemuri idzi kubhadhara mari dzemba kukanzuru.
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission inoti chirongwa chekunyoresa vavhoti chichatora mwedzi miviri nechidimbu uye ichaita basa iri pasina dambudziko.
Vanhu vanodarika churu nemazana matanhatu vanorumwa nezvimbwa mupengo kumashanaland west, munhu mumwe chete akafa mushure mekurumwa nembwa idzi.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Commission inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nhasi yaita musangano wekuzivisana pasvika zvinhu munyaya dzesarudzo nevamiriri vemapato matatu ane nhengo muparamende. Mapato asangana neZEC anoti ZANU-PF, MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamwe neMDC inotungamirwa navaWashman Ncube, uyewo mapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika anoti rezapu nereZimbabwe Development Party. Munyori mukuru MDCT vaDouglas Monzora vanoti musangano uyu wabudirira zvikuru sezvo vakwanisa kukurukura nekuwirirana dzimwe dzenyaya dzanga dzichinetsa dzakaita sekunyoreswa kwevanhu kuti vazokwanisa kuvhota.
VaMonzora vanoti vawirirana kuti munhu anokwanisa kunyoresa kuvhota ari chero kwaari zvisinei nekuti anozovhota ari kupi. Vatiwo vawiriranawo kuti mapato ezvematongerwo enyika ave nechekuita nekudzidziswa kwevanhu nezvesarudzo vasingakanganiswi nemapurisa. Panyaya yekuti ndiana achatenga michina yekuchengetera mashoko, vamwonzora vanoti ZEC yavazivisa kuti michina iyi yakatengwa nesangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP. Nyaya yavanoti isina kupedzwa zvakanaka kuzeyiwa ndeyekuti vari kunze kwenyika vabvumitswe kuvhota vari munyika dzavagere, iyo vati vachakwidza kudarire pamusoro-soro. ZEC inonzi yazivisawo kuti iri kutarisira kuti vanhu mamiriyoni manomwe ndo vachanyoresa kuvhota musarudzo. VaMonzora vanoti vavimbiswawo neboka iri kuti richatungamira sarudzo dzakachena richitevera bumbiro remitemo. Vati ZEC yazivisawo kuti urongwa uhu uchatora urongwa hwekunyoresa vavhoti uchatora mwedzi miviri nechidimbu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvichaitika ndezvokuti vanhu vachatanga kurejista kuvhota, asi munhu anorejista kwaanoda kurejista. Hazvina dambudziko rekuti anorejista papolling station pari kunovhotera, kwete. Saka ngatitii munhu anogara kwaChivi ende ari muHarare, awana mukana wekurejista kuvhota ari muHarare, anongotaura chete kuti ndinobva mubhuku rakati obva arejista ipapo. Sistimu yacho inoposta zarati ikoko. Ndo chinhu chekutanga ichocho. Tawirirana zvakare kuti mapato ezvematongerwo enyika achava nechekuita nekudzidzisa vanhu kuvhota pasina kusunga nemapurisa. Tikawirirana zvakare kuti kuprovincial level kunenge kuine makomiti, saka izvozvo tawirirana kuti ndozvazvinenge zvichiita izvozvo. Asi pane nyaya yatisatapedzerana zvakakwana, inyaya yediaspora vote. ZEC yabvuma kuti diaspora vote inofanira kunge iriko, asi yaisa mutemo wokuti nokuti pane zvakasiya zvatongwa naChief Justice Tijira Usiku zvekuti vanhu vekudiaspora vanoda kuvhota vanoregistra muno vouya kuvhotera muno. Isu tiri kuti kwete, vanhu vari kudiaspora vanofanira kuvhotera iko. Uyezve vapidya usiku vakaisa mutongo uyu pasati pane bumbiro remutemo idzva. Saka tawirirana kuti nyaya yekuti diaspora vote ichafambiswa sei, ichadhirwa nayo neconstitutional court. Zeti yati kana constitutional court yapa mutongo iwoyo, zeti ichatedzera mutongo iwoyo.
Pane zvese zvamataura izvi mawirirana here semapato?
Pane zvese zvitawirirana tese, asi kune zvatisati tapedzerana. Zvatiri kuti tinoda kuzowirirana ndezvokuti muprovinsi mega mega muchaya nemavota registration center mangani, nokuti kune kumwe kwanga kuine mavota registration center akawanda kudarika kumwe. Asi zvatazowirirana nezeki ndezvokuti mapato achadzoka onotaurirana ouya achiwirirana kuti pakati ndopanofanira kuenda registration center, pakati ndopanofanira kuenda registration center. Saka tine 1 week yekuti tiise gwaro redu semapato ese ezvematongerwo enyika kuzeki.
Vanga vari munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Mwanzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Kanzuri yeHarare yatanga kubudisa vagari mudzimba dzayo vari kutadza kubhadhara mari yemitero pamwedzi kumisha inogara veruzhinji yakaita seGlenora B. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari vanosvika zana vanonzi vakatopiwa matsamba ekuti vabude mudzimba dzekanzuru idzi. Mumwe mugari akabudiswa mumba yekanzuru nezuro chitatu vaVictor Machoni vati matambudziko avo akatanga pakatanga kanzuru kubhadharisa vagari nemadhora ekuAmerica. VaMajoni vati kanzuro yakangoisa mari isina kukurukura nevagari uye vati mari iyi yakavawandira zvakanyanya.
Asi maonero andozviita inini zvinhu zvavari kuita kanzuro zvokurwadza kuti nguva yechando ino yavari kuburitsa vanhu. Uyezve havana kutipa nguva yekuti kana kuti uyai titaurirane kana kuti itai payment plan. Wakangouya chete nemapepa avo nemasamons avo vakutosvika padhoo pangu kuti budai. Vakaburitsa zvinhu zvese izvi, vakaburitsa usiku mapasti 4 ndo pavakatanga, ndofunga vakazopedza kuma 5. Yabhiuri makurira rakaita nderekuti iyo kanzu mabhadharira taita kudhara ari mazimudhora vakazongochinja kalendi yavo wega vachibva vangoti takutoti imba idzi $110. Saka imari yaikuti yanga yakutinetsa kuti titange kuiwana.
Mumwe mugari vaJoseph Milanda vane chikwereti kukanzuru chezviuru zvitatu nemadhora matatu. Vati vari kutadza kubhadhara mari inodiwa nekanzuru sezvo vari kushaya mabasa. VaMilanda vati vari kushuvira kuti kanzuru ideredze mari yedzimba idzi kuitira kuti vakwanise kubhadhara mari idzi.
Vanosvika vatoomesera tese tese tione mhuri tivaona vadiki. Mari dzacho dzavari kuda hatidzikwanisi kudzibhadhara. Vozi ine chidzimba iyo ine chikwere che3000 something kuti yabhadharwa imba iyo 3000. Ofish 3000 yacho nekuchinzikata kuti unobhadhara nonzi kuti kuda cash kana nzi taenda payment plan nonzi bhadhara half down. Toiwana kupi mabasa hatina kushanda hatisi kushanda. Sazvino zvekuti zvekutotirwadza tese. Haisi nyaya yekurwadza munhu, wane kurwadza munhu wese nokuti so pava ne 3 blocks dzakapiwa matsamba emaevictions. Zvatingati tiri kukumbira kukanzuro ndezvekuti dai vakatibatsira vakatinzwisisawo kuti vambopawo vanhu mukana. Ofishi marenzi achona ari kutodhura, ngavadzikise marenzi achona. Zvinoti hatikwanisi kubhadhara marenzi vari mari dzadzauda dzakawandisa.
Mumwe mudzimai asina kudaudomwa nezita asi akapiwa utsamba yekubuda mumba audza Studio 7 kuti nhasi havana kuendesa vana kuzvikoro nepamusana pedambudziko ravakatarisana naro.
Zvakatooma nekuti izvezvi vana totadza enda kuchikoro, tichishiya kuti vakaenda kuchikoro tikavakaona tadzingwa. Vanoshaya kuti vana mai vedu vaenda kupi, saka zvinhu zvakaoma. Ike zvino kuri kunaya, tine vana vacheche vakatovatambomu. Saka kukabudiswa panze nguva yakadai so chinhu chakaoma stereke. Tinoshuvira kuti kanzuri tideridzirewo maredzi. Upenyu hwacho hwakaoma, mari yacho haisitombobatika. Asi vakatsvakawo kuti porendi iri nani, unongofaita unongotengesa musika. Nekuti katasa zve 100 something haibatiki.
Pamusangano wakaitwa nenengo dze Harare Residence Trust nekanzuru munguva shoma yapfuura, mumwe mukuru wemukanzuru vaSoul Marongwe vakati vagari vazhinji vari kugara mudzimba dzekanzuru havasi kubhadhara mitero kubva zvakanzuru wazvikwereti nehurumende panguva yegadziriro yesarudzo dza2013. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vati chokwadi kuti kanzuru iri kubudisa vagari vane zvikwereti. Vachideme vati vagari vanosvika zana vari kuzorasikirwa nepekugara sezvo vanga vasiri kubhadhara mari kukanzuru. Ndakamirira Studio 7 kuGlenora B. Ndini Patricia Mudadigwa.
Vanhu vanodarika chiuru nemazana matanhatu vanonzi vakarumwa nezvimbwa mupengo mudunhu remashandaland west, munhu mumwe chete akafa. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvekukurudzirwa kweutano mudunhu remashandaland west vaGeorge Kabondo vanoti uwandu hwevanhu vakarumwa nembwa dzinofungidzirwa kuti dzine chirwere cheimbwa mupengo hunopfuura chiuru nemazana matanhatu nemakumi mana nevasere. VaKabondo vanoti vanhu vakarumwa ava vakawanda zvichienzaniswa nechiuru chine mazana maviri nemakumi mana nevasere vakarumwa gore rapera. VaKabondo vanoti chiri kunyanya kutyisa ndechekuti vanhu vakawanda vevakarumwa vakarumwa nembwa dzisina kubayiwa majekiseni ekudzivirira chirwere chembwa mupengo. Vanoti izvi zvinoita kuti bazi ravo rirasikirwe nemari yakawanda sezvo vachimanikidzwa kurapisa munhu anenge arumwa sezvo mishonga yacho ichidhura. Munhu anenge arumwa nembwa isina kubayiswa anobayiwa majekiseni matatu ekudzivirira chirwere chembwa mupengo. Majekiseni aya anotengwa madhora zana nemakumi maviri emadhora. Kana munhu akarumwa zvakaipisisa anobayiwa majekiseni manomwe ayo anotengwa nemadhora mazana maviri nemakumi masere. VaKabondo vanoti bazi reutano riri kushushikana neuwandu hwevanhu vari kurumwa nembwa idzi.
Zvinoreva kuti imbwa dzisina kudzivirirwa chirwere chembwa mupengo neimbwa dzatingazive kuti dzakadzivirirwa here kana kuti kwete dzakawandisa, zvichireva kuti isu sebazi rezveutano munhu akarumwa nembwa ine that status takutomupreventa kuti asabate chirwere cherembisi as compared to previous year. Although we had figures akakura, but most of them they were vaccinated. Kana dziri vaccinated, we just age vanhu kuti vageze chironda chacho, tora pachironda chacho. But kana isiri vaccinated, which means munhu yatobia notodzivirirwa.
VaKabondo vanoti chirwere chechimbwa mupengo hachirapike sezvo chichikonzerwa neutachiwana.
Rebizi inokonzerwa neutachiwana unonzi virus. Saka zhinji virus haiwanzokurapika. Saka the moment yabata imbwa, imbwa kana yatanga kuruma vanhu, which means inenge yatova nechirwere cherebisi. Saka ikaruma munhu, munhu akatanga kurwara nechirwere cherebisi anotofa. Hapana reverse, tokwanisa kudzivirira chete munhu asati atanga kurwara. But kana atanga kurwara, hapana chatokwanisa kuita, munhu anotofa.
Bazi rezvekudzivirirwa kwezvirwere zvinokonzerwa nemhuka rinoti riri kushushikanawo neuwandu hwembwa dzisiri kubayiswa majekiseni. Mukuru webazi iri vaJonathan Charuke vanoti nekuda kwekuti vanhu vari kunyanya kurumwa nembwa dzisina varidzi, vane urongwa hwekuuraya mbwa dzose dzisina varidzi dzinowanikwa dzichingofamba-famba mumigwagwa.
So last week we had a meeting to follow up yekuti tiruda kuti chitevera manje tiende tinoti imbwa dzese dzatiri kusangana dzichifamba especially manheru tinonopfuura imbwa dziri kuruma vanhu according to statistics are stray dogs.
Asi vanomirira kodzero dzemhuka muchinhoi vaMenard Munyaka vanoti havatambire danho rekuuraya mbwa dzinenge dzisina kupfigirwa kana kusungirirwa. VaMunyaka vanoti mbwa dzinobva pamba zvikuru sei mumadhorobha nezvikonzero zvakasiyana zvinosanganisira kutevera imbwa hadzi, kutsvaka zvekudya pamwe nekuda kumbofamba-famba pakatambanuka sezvo nguva dzakawanda dzinenge dziri mumafenzi.
Then zvimwe zvinhu zvinoita sekuti imbwa dzibude kunze mayadhi yedu yemalocations maduku 300 square meters 400 square meters the biggest my identity. Saka imbwa inoda kutwasura kufamba famba nayo ende vanhu vazhinji isu vechitema zvokufamba nembwa hazvisi zvinhu zvakajairika. Saka imbwa inokoti ikawana mukana iwoyo inobuda ichiita sei, ichimbotendera tendera kutwasura twasura chii. Then the other thing is imbwa mikona iyi ikanzwa imbwa iri pahiti inotobuda nyangwe iwoyo yakareba sei, ichimhanya kuti iendere sei, inotsvaga hadzi inenge iri pahiti. Saka ndinoona danho iroro richikwanisa kutinetsa kuti tinyatsoti shuwa shuwa imbwa iyi stray dog or haisi.
Vakakondo vanoti vanhu vanokurudzirwa kugeza chironda chekurumwa nembwa nemvura ine sipo kana dota vokurumidza kuenda kuchipatara. Vakabondo vanoti zvakakosha kuziva kuti imbwa inenge yaruma munhu yakabayiwa here kana kuti kwete.
Mungiana kugeza pachironda chipaonengo warumwa nejako kana nembwa nesipo kubvisa utachona watofungira kuti unenge uripo unokwanisa kupinda through chironda chiya. The next thing is kuenda kuchipatara kunoonekwa.
Mumwe wevakamborumwa nembwa akazvirapisa asina kuda kudomwa nezita anoti mutemo unofanirwa kusimbiswa kuti vose vanochengeta imbwa vadzichengetedze padzisingabude dzichiruma vanhu.
Mutemo chaiwo wakalaksa yezvino wenyaya yembwa idzi bhozi dzinenge dzingofamba bhozi mbwa iyi yanga iri murodhi inde yaifamba futi murodhi asi yakamboya chindiruma yabuda chi mugedhi mavo vakasiya gedhi rakavhurika handiti mwana.
Munhu akarumwa nembwa ine chirwere chechimbwa mupengo akasarapa nekukurumidza anorwara nechirwere ichi kwemazuva manomwe kusvika pamazuva gumi obva afa nekuti chimbwa mupengo hachirapike. Nyanzvi munyaya dzechirwere ichi dzinoti imbwa dzinowana chirwere ichi kubva kumakava anogara musango. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nhasi vati Russia inogona kuva yakapindira musarudzo dzemuAmerica dzakaitwa gore rapera, vachitiwo kune vamwe vanogona kuti vakapindira musarudzo idzi. Mashoko avaTrump anopesana nechisungo chakaitwa nevakuru vakuru vevasori avakati mutungamiri weRussia waVladimir Putin ndopachavo vaikokera urongwa hwekusvibisa sarudzo dzemuAmerica uye kusvibisa chimiro chevaikwikwidzana navaTrump amai Hillary Clinton. Mashoko aya akaburitswa nevakuru vakuru vekusora muna Nyamavhuvhu mwedzi mitatu sarudzo dzemuAmerica dzisati dzaitwa muna Mbudzi. Izvi zvakapa kuti vaTrump vabvunze kuti sei vaiva mutungamiri weAmerica panguva iyi vaBarack Obama vasina chavakaita pakwabuda mashoko aya. Kunyangwe hazvo vamwe vakuru vakuru vemapato anopikisa vari kuti nhaurirano dzekuumba mubatanidzwa dziri kufamba zvakanaka uye vanotarisira kuti dzipetwe mukupera kwemwedzi uno, vane ruzivo nezviri kuitika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvokuti mapato aya anenge achaguma aita mazvake mazvake muna 2018. Nyaya inonzi iri kunetsa inyaya yezvigaro uye kuti ndiani achatungamira mubatanidzwa uyu. Hapana kuwiriranawo pagwara rekutora uye mapato acho anonzi ave kusvika kumakumi matanhatu achinzi awandisa zvinoita kuti nhaurirano dzinetse. Amai Joyce Mujuru vari kufanobata chigaro chemutungamiri weNational People's Party kana kuti NPP vakanyurirana chibvumirano nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai, asi iko zvino vanonzi vave kuda kunyuriranazve chimwe chibvumirano chemubatanidzwa nemubatanidzwa unonzi Coalition for Democrats kana kuti COD. Amai Mujuru vaitarisirwa kunyorerana chibvumirano ichi nezuro, asi havana kuzoenda pasina chikonzero chakati tsvikiti chiri kupiwa.
Vatsvangirai vakanyoreranazve chimwe chibvumirano navaJacob Ngarivhume vanotungamira bato reTransform Zimbabwe nezuro. Kunyange hazvo zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe, mibatanidzwa yemapato anopikisa iri kushanda zvakanaka kuKenya, Madagascar, Gambia, South Africa nedzimwe nyika. nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti Zimbabwe inofanira kudzidza kubva kunyika idzi. Mukuzeya nyaya yemubatanidzwa iyi, tabata vaGilbert Dzikiti vanotungamira bato redare uye vari nengo yeCode pamwe nemutauriri weMDCT vaObert Gutu. Tatanga nekubvunza vaGutu kuti nhaurirano dziri kunonoka sei kuti dzinge dzichipetwa.
Ndoda kuti vana veZimbabwe vazive kuti shambakodzi iri pamoto, iri kukwata. Unoziva kana uchibika zvinonaka, Blessing, nguva hazvidi kuti zviitwe zvechimbi chimbi, nekuti zvinonaka zvinoda kutora nguva kuti zvinatsoibva, zvinatsoibva. Zvakafanana kunge uchibika muswe wemombe, zvinoziva kuti vazhinji vanofarira muswe wemombe okuseo. Unonaka asi unononoka kuibva. Ndo zviri kuitika pamacoalition. Pane zvakanaka zviri kubikwa zvokuti pezvichapakurwa vana veZimbabwe vachanzwa kutapirwa mutakunanzwa wavachange vachidya, uye zvavachaona kunaka kwazvo vachakanganwa kuti haa zvinenge zvakatora nguva, nokuti ndokunga makanzwa President Morgan Tsvangirai vachitaura neZulu vakasainwa MOU nala Jacob Ngarigume veTransform Zimbabwe kuti isu tinotarisira kuti kupera kwemwedzi uno, mwedzi uno muna July uno, tichange tichiona kuti nyaya dzemacoalition ndokunga dzinenge dzichipetwa.
Touyawo kwamuri vaDzikiti, muri kunzwa zvotaurwa neveMDC izvi kuti mukati memwedzi vanenge vaakuda kupeta nhaurirano. Imiwo muri kukodi, muri kuita nhaurirano here nevari kuMDC ya?
Muri kuitwa nhaurirano, takasangana kuonesana kuti tingadi kuti tipedze dambudziko revana veZimbabwe. Nhaurirano dzatakatarisana nadzo dziri multilateral discussions, dziri kutarisa nyaya yekuona kuti tingashandisa pamwe chete here on which policies, and takanangana nefremework ipi kuitira kuti tive tinopa pundutso kuvana veZimbabwe mugore ra2018.
VaGutu, vamwe vatiri kutaura navo vanopikisa vanenge vari kuti imi muri kuda kuita semwana wedangwe muchiti ndinotora zvese. Zviri kufamba sei?
Blessing, unova ndichiteka kudai nokuti handizvoba, kwete. Ndoda kuti vateereri vanazondinzwisisa ipapo. Isu hatina zviya zvokuti tozviita muchirungu yavanoti hanzi Big Brother kana kuda kuzvirova dundundu kuti ndisu toga. Isu tiri vanhu vanatoziva kuti every vote hanzi inokaunda, nekuti dzimwe nguva unoona kuti ukada kuzvirova dundundu kuti handina basa nevamwe, handina hanya navo, ndinoda kumira ndiri ndoga. Mavhoti avamwe iwavo chero uchitanga nguva mashoma, asi anozenga achiita adifferent pakuti munhu kana kuti bato rahwina here kana kuti rakurirwa paelection. Nokuti muno mundofunga tinoziva tose kuti munhu ahwine presidential election neumbiro romutemo weZimbabwe unofanira kunge waita 50% plus at least one vote.
VaDzikiti, mubatanidzwa wenyu uyu, mukatiudze kuti uri kushanda sei nevari kunyora maMOU ava navatsvangirai? Zviri kufamba sei? Nekuti takambonzwa kuti maMJuru vanenge vanga vaida kunyorerana nemuchimwe chibvumirano. Zviri kufamba sei chaizvo?
Mafambiro azvinoita nezvekuti vari kutaura nhaurirano vakanangana neanangananangana ariuti mabilateral. Takazovamirira, tichavamirira kuti vazenge vachiva mamultilateral arrangements aripo. Mabilateral anogonanga aripo pakungosimbaradzawo shamwari maybe wekuti vanhu vangashanda sei. Isusu kumultilateral tine agreement yedu seCoalition of Democrats inotaura to the principles and the values of a Zimbabwe we believe the people would want to live in.
Ndodzoka kwamuri vaGutu, manzwa zvataurwa navaDzikiti. MDC sei musiri nhengo yeCode?
Ndosaka tiri kuti isu pane zvakawanda zviri kutaurwa, Blessing. Zvimwe zvokuti kuti nditaure pamhepo kudai kunenge kwaakupisira.
Mutauri weMDCT vaObert Gutu, manzwa zvakare kubva kumutungamiri wedare vaGilbert Dzikiti. Vaviri havanga vari parunare muHarare.
Munhau dzemitambo, chikwata chemawarriors chatarisana nekunyora gwaro idzva mubhuku renhoroondo yemakundano ekosafa castle cup muchida mekupinda mufainari yemakundano ezvikwata gumi nezvina aya nezuro manheru. Mutoro edwe na odzemitambo, Michael Okariati, anotipanya iye.
Che kwata che Warriors, chatarisana nikuwe chikwata che kutanga kutora mukombe wekosapa kaso kapu kashanu, mushure mekupinda mufainari nezuro maneru, vadambura Lesotho 4-3, nezvibodzwa zvitatu zvakakandwa naNox Mtizwa, pamwe nechimwe chete kubva kuna talent chawapiwa. Parizvino, Warriors akaenzana mukutora mukombe uyu kana neSouth Africa, Angola pamwe neZambia, asi kurova kwavo chipolopolo nesvondo kunovapa mikombe mishanu vachibva vapinda mumabhuku emakundano aya seve kutanga kuita izvi. Vanotevera chikwata ichi havasi kuona izvi zvakaoma mushure mekunge Warriors atamba mitambo mishanu nekukunda mumitambo mina nekuita mangange mumwe chete, izvo zviri kunzi nemuongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura zvinoda kupedziswa nemukombe.
Akubvira kutanga kwakaita tournament vakomana vakatamba zvakanaka zvekuti chasara izvinezvi kuti vawano mubayiro wacho vatore mukombe. So far haiwa varakidza kuti haiwa panyanzvi dzekosafa dzekuSouthern Africa tinokwikwidzwa varimo.
Warriors ndiwo zvekare akanda zvibodzwa zvakawandisa mumakundano egore rino mushure mekukanda zvibodzwa 16 mumitambo yavatamba kusanganisa zvibodzwa 6 zvisina kudzorerwa apo vakarova Seychelles 6-0. Pamusoro pezvo murairidzi wechikwata ichi Sande Chidzambwa ari kutarisirawo zvekare kuve murairidzi wekutanga mumakwikwi aya kutora mukombe uyu katatu mushure mekubudirira muna 2003 na 2009. Chiri kunakidza ndechekuti pakapedzisira Chidzambwa kutora mukombe uyu muna 2009 muRufaro Stadium, chikwata chake chakarova Zambia 3-1 iyo ari kusangana nayo zvekare mufinaru yemakundano egore rino. Asi vanoziva Chidzambwa uyo akaendesa Warriors muAfrica Cup of Nations avo ekutanga muna 2004 pamwe nekusvitsa Dynamos mufinaru yeCup Champions League muna 1998. Vano Chidzambwa haatadze kubudirira mune zvaanenge atanga. Mumwe wacho ndiva Titus Goya avo vanotevera chikwata chakambotambirwa naChidzambwa cheDynamos.
Nemazira anoita Sandre Chidzambwa stage yatavei anotora mukombe. Neexperience yaanayo vanotora hazvina basa kuti Zambia inotambawo zvakasimba.
Veruzhinji zvekare vari kutarisira kuti Warriors achadzoka kumba nemukombe uyu mushure mekushanda zvakasimba munzira yekusvika mufinari varova Mozambique 4-0, Seychelles 6-0, Swaziland 2-1 neLesotho 4-3. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vashingirai miti vanoti mukombe wave kudzoka kwaunofarira kuve uri.
Mukombe unonzi kusafa mukombe wedu uya, tinoutora mukombe uya tinodzoka nawo kumusha.
Asi Maroto Warriors nemurairidzi wavo pamwe neZimbabwe yese anokwanisika chete ndokunge kana Warriors adambura chipolopolo muRoyal Bafokeng Stadium nesondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nemadzimai ane usope.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mhuri dzakawanda dzinodzingwa mudzimba dzekanzuro yeHarare mumusha weGlenora B zvichitevera kukundikana kwemhuri idzi kubhadhara mari dzemitero.
Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti chirongwa chekunyoresa vavhoti chichatora mwedzi miviri nechidimbu uye ichaita basa iri pasina dambudziko.
Vanhu vanodarika chiuru nemazana matanhatu vanorumwa nezvimbwa mupengo kumashonaland west, munhu mumwe chete akafa. Tava tashuka kumagume chirongwa chedu chanasi. Tinoemba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti murare zvakanaka vateereri toksiya imina Chris Gande nhatunga milinkomo munaudze isindebele.